A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, September the 26th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing about protests held this weekend by different political groups on the sidelines of the United Nations General Assembly currently underway in New York. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwanga kuchiitwa nemapato ezvematongerwo enyika kumucheto womusangano weUnited Nations General Assembly muNew York. Takaona bato reCitizens Coalition for Change richiratidzira richiti iro harisi kufara nekutyorwa kwekodzero kuri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tikaonawo zvakare shamwari dzebato reZANU-PF dzichiratidzira muNew York dzichitsigira mabasa ava Mnangagwa. In his address at the United Nations General Assembly Thursday, President Mnangagwa called for the lifting of economic sanctions imposed on Zimbabwe. Let's take a listen.
We are building our country brick by brick, stone upon stone, with the support of our friends and partners. As my government continues to entrench democracy, good governance, and the rule of law, we are committed to vibrant, competitive, and peaceful political contestations. Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress and the realization of sustainable and inclusive development. Zimbabwe is a peace-loving country. We remain indebted to the SADC region and the African Union, as well as other progressive members in the Committee of Nations, for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe. We once again call for their immediate and unconditional removal. My country welcomes the findings of the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights who visited Zimbabwe in 2021. Mr. President, at the international level, Zimbabwe has adopted an engagement and re-engagement policy. The policy is underpinned by the principles of mutual understanding and respect, cooperation, partnership, and shared values with other members of the international community. We desire to be a friend to all and an enemy to none. My country is greatly concerned that more than 20 years after the Durban Declaration and the program of action, hate crimes, xenophobia, racial discrimination, and intolerance have continued to increase at an alarming rate, including at international level.
That day was President Emmerson Mnangagwa speaking during his address at the United Nations General Assembly last Thursday. The Opposition Citizens Coalition for Change had a protest on Saturday against the Mnangagwa government, blaming it of gross human rights abuses. A pro-government grouping dressed in ZANU-PF regalia also held its own rally in support of President Mnangagwa a few meters apart from each other, and at one stage the two groups traded barbs at the venue.
Never give up. Never give up. Never get back. Stand up. Continue to fight. The whole world is watching. The whole world wishing you victory. What's it gonna be? Fight on, ZANU-PF! Fight on, ZANU-PF! Zimbabwe. It will never be a colony again. It will never be a colony again. We will never let green card traitors and Western imperialism recolonize Zimbabwe. Straight ahead. Straight ahead. Missing the head. Missing the head. Raising flags. Fight on Zimbabwe.
We are seeing there members of ZANU-PF protesting in New York, but members of Citizens Coalition for Change also demonstrated Saturday in New York, like we said earlier on, accusing the Mnangagwa government of gross human rights violations. Let's take a look. That day was Citizens Coalition for Change member Gadziro Gwekwerere in New York. Meanwhile, journalist Hopo Chingwono, who was also in New York for a workshop on human rights and democracy organized by the opposition Citizens for Change. Let's take a listen to what he had to say about the workshop.
America Mafambirachi.
And the way of the workshop here, democracy, is Tauran Yahuti region, the standard, the continent, Africa, you know, one sub bachelor state, which is my election in Zimbabwe. I have my election in Zimbabwe, which is Kakavaza, which is Umabira, which is Tauran, which is Mapotaka, and I'm very much.
Mungati, Chishinga, Tiki, which is Jitika, Shamamur, Utarapa, Musangano.
The final candidate of the opposition in Zimbabwe, main opposition, Triple C, in the final point of the standard, is no upper or low, the ceremony by elections that I should take up from 2002, 2005, 2008, 2013, 2018, that's in Kakavaza. So, I see my election in Kakavaza. The problem is Zimbabwe, Umano is a winner.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu izvi zvigadzirisike tichiona kuti inyaya yagara ichitaurwa gore negore panenge paine sarudzo.
Zvinogona kugadzirisika kana ZEC inova ndiyo inoita maelections muZimbabwe ikateera bumbiro remutemo.
That day was journalist Hopo Chingwono in New York. And for perspective, we are joined via Skype by our guest, Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change, who was one of the organizers at the weekend's protest that were held in New York. Hello, Mr. Jokora. I watiri wadi tingada kuunzwa vamwe vari kufunza kuti sei makaona zvakakodzera kuti muwanikwe muchiratidzira ikoko ku New York kumucheto we unga wanga uri kuitika.
I wati yange iripo yange iri yekodzero dzevanhu kuti kodzero dzevana veZimbabwe dziri kutyorwa zuva nezuva, zvakanyanya kuti simudza inyaya na Honorable Jobs kala Honorable Sithole nevamwe venyatsime 15 vari kungotorwa vongovharirwa mujeri. Iko zvinezvi kwatopfuura mazuva anopfuura iwo zana vakavharirwa. Kwozoitawo nyaya yedu isusu vana vari mumarimuka vari mudiaspora kuti tinoda kodzero yedu yekuvhota irimo mubumbiro remutemo, asi vamunangagwa vari kuramba nezanupf kuti vana vemuZimbabwe vavhote vaite kodzero yavo vari kudiaspora. Saka dozvino zvataitaura kuti vanhu vese vazive pasi rose rizive kuti kuZimbabwe hakuna kodzero. Kodzero dzedu dziri kungotsikwa tsikwa.
Mm-hmm. But some of your critics have been saying, why do you as the opposition wait to have the protest after President Mnangagwa has spoken or has left? Unfortunately, your connection is very poor. We are trying there to speak to Mr. Jokora, but your connection, you're dropping. So we will keep trying to get you if you get a better connection. You can go ahead, let's hear. Mr. Jokora?
Can you hear me now?
Yes, you can go ahead.
Yes. Yes, I was saying it really doesn't matter whether Mnangagwa is there or he has spoken or not spoken. What we always go for the United Nations for is the stage. So that we can communicate to the world what it is.
Mm-hmm.
Oh, I know those that they say what they say. Even them, as if they are always there when we are there. So.
Yes, we are actually trying to get ZANU-PF as well so that we can ask them also. But your line seems to be breaking. So what we're going to do is we're going to drop you on Skype and then just give you a regular call so that that way maybe we can be able to hear you much better. But while I'm on there, let me go to our Facebook platform to see what you are saying on Facebook. Welcome to those that are on VOA Shona. Let's see what you're saying. Mike Tawana Chuma, Aripano. Watching, wailing, as I'm watching from Zimbabwe. Apana kutaurwa chokwadi apo. Shadrake Tsanga, anzi uyai kuzovota imimi. Varikutaura vanhu varipano apa. Anderson Mukumba, anzi I'm watching you from Ilova kuJohannesburg. Regai tikutsvaga timboenda zvakare apa VOA Ndebele tione kuti muri kuti chii ipapo. Uyezve kana muri kuda kuti tiverenge zvamune muchinyora, nyora ipo pano. Kana muine mivhunzo, wanikwai muchinyora mivhunzo yenyu ipo pano. Tiri kuedza zvakare kuti titaure nava Gift Siziba Stanselos vari kubvaiwa kuZimbabwe vari muno muWashington DC tamboedza kuvabata kana tikaita laki rakanaka munogona kuzovanzwa ipo pano pachirongwa saka rambai muri pano uyezve dzvanyai pakanzi share kumapage edu tese kuitira kuti tionane nekunzwanana zvakanaka asi regai timboenda pa VOA Ndebele tione kuti muri kuti chii ipapo pa Facebook page yedu ye VOA Ndebele ndiri kuona kuti pana Atwell Dube ari kunyora ari ipapo Muza Gumede aripo ipapo ari kuisawo comment yake endererai mberi muchinyora Kozi Kosa hanzi if only he the president should love his people enough to develop and protect them instead of torturing them ndozvekutaurwa na Kosi Kosa from our VOA Ndebele page had that to say so if you can please share the light so that others can also watch Nati Nkosi ari kuti they can't even pronounce the word Mnangagwa they are speaking for their stomachs. She's there commenting on what we were seeing some members of ZANU-PF or well, friends of ZANU-PF, I guess, because we did try to speak to them in Shona on Ndebele and nobody could understand. But I understand Mr. Jokora is back again on Skype. Hello, Mr. Jokora. Hello, Mr. Jokora.
Yes, I can hear you.
Yes, you can carry on. What's your view? So moving forward, what's the way forward now?
There is no other way as Zimbabweans in the diaspora will continue to fight for our rights and will also continue to support the struggle in Zimbabwe. When we are here, we see ourselves as a spokespeople of the people that are in Zimbabwe that are not allowed to speak. Who, when they speak, they get arrested. So we see it as our duty to speak out on behalf of them. When we know that Ambassador Mnangagwa and ZANU-PF here.
Unfortunately, your connection seems to be breaking up.
Sanctions.
Mm-hmm. Your connection seems to be breaking up, but
they never speak about our job scars. They never speak. Yeah, maybe call me on the line, mm-hmm. not on video.
Maybe if you can turn off your video and just use your audio, I think we'll be able to hear you better. Go ahead.
Okay.
You can go ahead. You were saying something?
I was saying when ZANU-PF and Emmerson Mnangagwa come here, they never speak on behalf of the people of Zimbabwe. They speak about issues to do with sanctions that are even non-existent. So it becomes our duty as people in the diaspora to talk about what is happening, the human rights abuses, the poverty and everything, so that the world can hear the story of the people of Zimbabwe. Because these people, when they come here, they don't talk on behalf of the people of Zimbabwe. So we'll continue to do that. But at the same time, we'll also continue to support the struggle in Zimbabwe with everything that we have, so that there is democracy and freedom in Zimbabwe come 2023.
Mm-hmm. Please stay on the line. We are also trying to get a ZANU-PF representative, because we saw that there were, you know, other protests that were being had in New York by some who said, you know, they were friends of ZANU-PF. We're still trying to get somebody from ZANU-PF, but on the line we have Tawanda Jokora, and let's take a short break. Don't go away, and we'll be right back.
Every year, world leaders gather in New York for the annual United Nations General Assembly. Count on VOA to be there, delivering news you can trust on radio, TV, and the web.
Les discours présidentiels, aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent.
Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais.
Usikose kufuatilia habari na vipindi maalum katika lugha 16 tofauti kuhusu kongamano la viongozi moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio.
A free press is essential. VOA Africa.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And we're also going to be reaching out to you, our callers, the stakeholders of the show, and all the listeners that are following on all our pages. So while we are waiting to get some of the callers and also to reach to ZANU-PF, who we have been trying to get so that we can also have ZANU-PF and CCC on the show. Mr. Jokora, are you still on? Hello?
Yes, that's the end up on the network.
Okay, maybe you can just try and find a place where there's better network and you can come back on the show. But
I'm right.
Sakatombo tarisa kuti takaona manga muine zvimwe zvamanga muri kuita. Maitaura imi kuti mune tsamba idza dziri dzei dzaienda kunani?
Tsamba idzi dzaitaura kuzviri kuitika kuZimbabwe, kuti sei nyaya yana Honorable Job Scala, Honorable Stole nyatsime 15. Kuti ivo vakavharirwa mujeri, havana mhosva yavakapara. Vanhu vakauraya Mo Blessing Ali vivavo vari kutofamba vari kunze, asi munhu akangotaura, nekuti Job Scala naHonorable Stole nyaya vari kungosungirwa ndeyekutaura, asi ndokodzero dzayo dzatiri kurwira kuti tikwanise kutaura zvatinenge tichida kutaura. Tiri kuona vanhu vari kusungirwa kutaura kwavo. People are being arrested for having a different political opinion. The people that are made that Bohemi Nguve in Pekwe are out. They are not in jail. The people that are made that Mr. Tuesday in Bulawayo are out. The people that are paid words that they should be in jail. But I have a question about the president. Chamisa wanufana kusungu wanufana kukura iwa. Na nas, wari kunze, asirukona ana Honorable Job Scala, bachungo sungwa. Saka ndoma sambatai tiendereza iwayo, kuti nyika izive kuti ndiye Mnangagwa wache wanenge wachidya naye muUnited Nations. Uyewo tichitaurirawo kuvanhu vese kune dzimwe nyika kuti vana veZimbabwe vari kurambidzwa kodzero yavo yekuvhota. Takaona musi uno unoyu kuKenya, vanhu veZimbabwe vana vekenya vachivhota vari kwavanga vari ikoko. Saka zvindozvo zvatinoita zvinota kuti tirambe tichingoratidzira asi torangotaurawo chakanyanya kuti shatirisa uye takashatirisa mazimbabwe mazhinji pamuri kuburitsa muri kuburitsa vanhu vari kuti ndevekuzimbabwe vari kuratidzira asi hapanga pasina kana mumwe aigona kutaura shona kana njevele zvakabva zvangobuda pachena zvatogara achitaura kuti ZANU PF haina vanhu muno vanoita basa rekubhadhara vanhu maamericans mari nekuvatengera doro votanga kutaura vachirumbidza vamunangagwa vavasingatombozivi hanhu vanga varipo tanga tiinavo takavaona hapana anogona kana kuti mhoro maamericans havasi mazimbabwe munangagwa haana munhu anomufarira muno mudhayaspora kana vanozviti machairmen avo vari munomu machairmen ekuvozvivisa asi havana vanhu vanovateera vana vezimbabwe vaneta nehurumende yezanu pf vaneta nehurumende yavamunangagwa vari kuda kuti nyika ichinje saka handei tinonyoresa kuvhota vari kuzimbabwe iko kuno vari kudhayaspora tinokwanisa zvakare kubatsira vanhu vari kuzimbabwe tichingotaura kuti endai munonyoresa kuvhota endai munonyoresa kuvhota vanoteerera ndokuti nyika yedu ichinje.
Maybe stay on there. I see there's a message on WhatsApp from Mr. Regis Charumbira saying that please give me a call. He says that he's ready to pick the call so that we can ask him that same. You are alleging that those people that were demonstrating on behalf of ZANU-PF are not from Zimbabwe. So we are going to ask him that question. Tichange tiri kuvabvunza vacharumbira kana tichinge tavabata panhare veZANU-PF kuti zviri kufamba sei. And to all those that are streaming with us, thank you very much. We are discussing about protests that were being held on the sidelines of UNGA in New York by the Citizens Coalition for Change and also some who were standing in for ZANU-PF or were wearing ZANU-PF regalia. So let's hear from our caller from South Africa. Hello, caller. You can go ahead and speak in Ndebele.
Hello.
Yes, hello. You can go ahead and give us your comment in Ndebele.
Okay.
Unfortunately, your line is breaking up there, but thank you so much to our caller talking about the issue of demonstrating and sanctions, calling us all the way from South Africa. At the same time, Mr. Charumbira is saying, please call me from ZANU-PF. He's in Zimbabwe at the moment. He has just sent a WhatsApp message saying, I'm waiting for your call, so that we can ask him those pertinent questions that are being brought up by people that are streaming right here on our Facebook platforms. Like we said, we have VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. So go ahead and write your comment as we carry on with the show. I'm not sure if Mr. Jokora, you're still on the line. Hello?
Yes. Yes.
Takaona zvakare pakange paine workshop yakaitwa apo takaona mutori wenhau Hope Chimono nevamwe vachitaura mungatitsananguriro kuti zvakafamba sei.
Yes, pakaitika workshop Human Rights and Democracy kwanga kuina vaHope Chimono, Honorable Molokeli, Honorable Chibaya nemudzimai anomirira kodzero dzemadzimai comfort dondo nevamwe vanga varipo nyaya yanga iripo yanga iri kuti tidzidzisane vanhu vari muno mudiaspora hatimboiwani nguva yekunzwa zviri kuitika kumusha uye zvinenge zvichiitika saka takati tawana mukana wekuti tanga tiine vakuru vakuru vedu vatatu vanga vari muno uyewo vahopo vakanga vati vanokwanisa kuuya saka tikati ngatipe vanhu mukana vanzwe zvinenge zvichitaurwa nenyanzvi dzanga dziripo ipapo mutauro uyu wakaitika munew jersey new york takauyisawo futi padande mutande kuti vanga vasipo vanzwe zvaitaurwa zvakakosha nenyaya yekodzero dzevanhu
ya batai makadaro regai tichienda kuna varegis charumbira vari kuzimbabwe parizvino vebato rezanup f makadii vacharumbira
tinozimba makadiko speed seven
aiwa tiri wadi vacharumbira tiri kuona apo pane vhidhiyo yatiri kuona pane vamwe vanga vari kuratidzira asi pakuedza kutaura navo nerurimi rwaamai vanga vasingadairi zvakafamba sei nemusi wemugovera kunew york
mugovera zvatogara tichingotaura kuti isu sezanup f canada neusa zanup f ine hukama nedecember 12th movement December 12th movement ibato remaafroamerican vanosapota zanup f kubva payakatanga they are also a revolutionary organization saka vanozvidzana nezanup f saka pamechi iyi ndindanga ndiripowo ndindaitova mukuru wemechi iyoyo isu akatoironga zvatakawirirana nedecember 12th ndezvekuti hatisi kuzoita anything to do nezvenews pakati pemechi yataiita vanoda kuzotitora nhau vanozotitora votiwana tapedza asi pataka tapedza hatina kuona venhau vazouya saka taikonzendereza nemission of the day nokuti tatauya kuzoti timire in standing in solidarity napresident yedu congregation vangabva vanga varimo munew york ipapo panguva yese iyoyo saka izvi taizviita kuti nyika dzese dzizive kuti zanup f nezimbabwe dzine nhengo dzinodzimiririra kwese kune kwaenda mukuru wenyika vanhu vanenge variko vachivasapota saka taitaridza kusimbirisa musangano wedu wezanup f kuti haungori kumusha chete kuzimbabwe ba musangano wezanup f wakasimba the whole world kwese
kwavaimr vusango if I may just mr charumbira if I may come in there there is heavy criticism that those ones who were there on at the saturday demonstration were not zimbabweans how come we didn't see anybody from zimbabwe from your party zanup f except those ones from December 12th movement.
Ndinotenda mvunzo uyo kuita my brother. Mvunzo uyu chiro zvinowanza kutaurwa nevanhu veCCC. Vakatombozvitaura before. Pandakaenda ini nichiita meeting neDecember 12th movement in Brooklyn musi weFriday night. These were some of my remarks pa opening statement yangu yokuti tichanzwa veCCC vachiti vanhu vanoratidzira kana kuti vanomiririra vachiti vanomirira
Mr. Charumbira, you're fading. We're hearing there from hello, you're fading, but he was literally just trying to explain why we didn't see any of the ZANU-PF members from Zimbabwe who were actually at that meeting. But, you know, time is not on our side. Unfortunately, that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests and all, of course, you, the viewers and listeners at home. Be sure to tune in again tomorrow. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye in Washington saying, have a very good night.